Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 17th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about marauding gangs known as Mashurukwi.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And if you want to catch us on the internet, please, for English, visit www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Mashurukwi gangs.
Stakeholders in the mining sector say President Emmerson Mnangagwa should declare a state of emergency to address machete-wielding gangs known as Mashurukwi, who are wreaking havoc, especially in gold mining areas dominated by artisanal miners.
The gangs have already killed a policeman and several Zimbabweans and are now causing havoc in urban areas where they target people selling or buying gold.
In mining areas, they pounce on artisanal miners with unprocessed or processed ore. People who resist their moves are either killed or attacked using machetes, axes, knives and other weapons, and some left nursing serious wounds.
Indications are that the gangs that originally started in the Midlands province in gold mining areas are targeting unarmed civilians as well. In some instances, they forcibly take away food from unsuspecting victims.
Some people say common criminals are also taking advantage of the situation by using machetes and other weapons to rob people.
In Harare today, police raided offices of the MTC led by Nelson Chamisa, claiming that they are looking for machetes and other weapons used by Mashurukwi gangs. The MTC says the police were trying to plant the weapons at their offices so they can link the party with the gangs.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages. So please visit VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona to catch in and join in the live stream.
Yabakambe mazimbabwe mahlele ngalinjani lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba lamhla ke sixoxa ngodaba lwamashurukwi ndethemba lokuthi iningi lenu selizwile ukuthi amashurukwi lawa ayenza njani siyakwazi ukuthi kuthiwa ke amashurukwi la aqalisa enkabazwe lapha ngikhuluma ke ngemidlands province endaweni lapho kwakugejwa khona igolide kuthiwa ikakhulu endaweni zaboshurukwi khona ngale abantu laba bathwala amabhemba bathola amahloka, bathola inkemba, lokunye okuthiyeneyo. Njalo abatshayi nje babulala. Nxa bekungala ukuthi banike imali kumbe isitofu sakho nxa sukugebhile bayakubulala. So sifuna ukuzwa ukuthi lina elibhekane lakho khonokho bathini nxa lihlangana labo. Njalo sokuthiwa emakhaya bakuthathela le mpuphu bekuthathele yonke into nje abayifisayo. Sebengenele njalo emadolobheni sizokuthiwa ke bake bahluphe e-Country Park, bahlupha njalo elokhu imva khonangale Harare. Khulumani sizwe zulukandaba. Mavulas.
Aiwa, kunao vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Nasi tirikutarisa isu nyaya yezviri kunetsa munyika pane nyaya yemashurukwi. Vanonzi ivo vanhu vari kuenda vachishusha vanhu uyezve vachishandisa mabhemba. Vanowanikwa kunzvimbo kuri kuitwa zvegoridhe asi pane nhau dzatirikutambira dzinoti idzo vamwe vamashurukwi aya vakuwanikwa zvakare mumadhorobha vanoenda ivo pane dzimba dzavanenge vachifunga kuti pane vanhu vanotengesa goridhe kana kuchinja mari. Saka ndo zvachange tiri kutaura nezvazvo. Uyezve panhau dzatichangobva kutambira zvaitika nhasi muHarare pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nhasi taona mapurisa achienda pamuzinda uyu vachiti ivo vanga vari kutsvaga machete iwaya anoshandiswa nemashurukwi. Regai tinzwe zvataurwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezvaitika nhasi.
Wakaya netamba yavo, wakakumbira kwa tiri, tokumbira kusecha. Taka tokumbira utamba yenye, nombo watipa, iri timu yanga ya kati one day, venu waita barricade pa harvest au space, kusika kwa okay, pana angwa, nepa office. Batatenda kupinda, chain one. Kutipa kwaza kusecha, zwaru kuchaga, zwaru kutima bemba. Saka parisu, nubaru kutosecha. hapana chawati wawana, enda hapana chawano wana bozi, hapana chiripo.
Sekutawara kwa taita iso, waka zara maharvest house, vachida kutraya, kuda kujigara zombo, kuda kuti MDC, tenge ndio party ya madusura.
Aiwa apo tirikunzwa isu batore MDC vanga vari kutaura ivo zvaitika nasi pamuzinda wavo we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vatiyo mapurisa awanikwa achipinda pamuzinda uyu vachiti vari kupinda ivo kuti vaseche asi patazoona vachipedza kusecha uku MDC inoti iyo hapana chawanikwa pachitiko ichi taona zvakare mapurisa achiuya iwo ane search warrant samba iye yanga ichiva pamvumo yekuti vapinde pamuzinda we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa apa vachitsvaga avanotiwo machete aya asi havana kuwana mapemba vari kutaura aya saka ndozvatiri kukurukura ipo pano nhasi uye zve kana muri kuda kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu nyorai namba dzenyu makaisa makode numbers enyu kuti tiitirewo nyore kana takukufonerai tiri kuno kune avo vachangobva kupinda muchirongwa sekutaura kwandiri kuita nhasi tiri kutarisa nyaya yemashurugu kana paine akambowanikwa achisangana nemashurugwe aya pindai muchirongwa mutitaurire kuti zviri kufamba sei kana muriwo mushurugwe murimi muri kuteerera muchida kuti tiudzewo kuti basa iri riri kufamba sei pindaiwo muchirongwa muchitiudzewo nekuti isu tinotema tisina kwatakarerekera saka tinoda kunzwa kubva kune ivo vana mashurugwe ava vakambovaona kana wo kungoziva kuti zviri kufamba sei kana muri kunzvimbo dzinowanikwa idzo dzichiitwa zvegold panning nezvegold mining nezvimwe zvakadaro kumakorokoza ukupindai muchirongwa muchitiudza kuti zviri kufamba sei nekuti kune vamwe vari kutaura vari kuti vari kutosvika vachitora chikafu pane dzimwe dzimba vachishungurudza vamwe vanhu saka vamwe vakutaurawo zvakare kuti dzimwe dzenguva pane chitsotsi chiri kuitika kuti pane vanhu vakungotengawo mabhemba avo vachiuya vachiita mabasa iwaya asina kunaka asi ndozvatiri kutarisa ipopano saka pindai muchirongwa uyezve munoziva zvekuita kuti kana mapinda palive yedu mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda tiri kutoona pari zvino tine vakawanda vari pano uyezve vari kuda kupinda muchirongwa saka tichange tichiedza kukufonerai asi kuti zvitiitire nyore nyorai namba code namba yenyu uye zvakare nezvamuri kuda kuti tifone izvezvi games
Ye, Zimbabwe kandaba isi zvasimbe kuti kula vanya vafunungena kuona emsakazweni kodwa ke inkingi ekatisinganisi layo iphone zethu azingeni kahle kodwa hayi ngizokutwa ke sesimtolile kubaba wokuqala uSiphosa Chuma uSiphosa Chuma ukhona ngale ke evokola emfilabusu lapho ngikhuluma ngeMatabeleland South baba Siphosa Chuma siyakwamukela kuhlelo ukhona ecingweni golide
Yebo kunjani baba?
No siyaphila. Akusitshela ukuthi xa sikhuluma ngamashurugu ikona ngapha kunjani?
Ah, futhi kuruchethe intelelo. Ba khona nawo abantu ndawo yonke selegcwele. Kakusiya lapho bangazi khona badinga igolide la kurelo kuganga. Abantu laba sebekuzwa abantu kakhulu nokubulala abantu. Hayi, futhi kuruchethe intelelo zelihlale levaleni. Kawina mthethe kuyilekile. Ikalizizi saba ngubonayo sababotwa abayizwani bale kudlalo legovernment ikhona leyi ukuthi vele abantu bazaphela lapha nje ngangikhanile hayi akukathi imini kahle la
ye nxa sikhangele sibili wena suka kwahlangana labo njalo xa wahlangana labo bathini kuwe
mina nje ngababonele kakude nje umangonyana ufika lapha bawone khona nje sebedlulile angazi ngihlangana labo esizani Hayi umonakalo ngabe sifila lapho kwakhona ekhona sifili hayi kilo bunzima obukhulu kakhulu kazi ngangithi ngiyakhazela ngakula nyathe lisadwala sathethi mangala nje lithijilela nje kwazi ukuthi hawu ngari ngizokuthi wathi ngisitsha khona ngezithiya kona into yathi ngofisi yale ngotonglolo osambola masheri nto ugwere kona into zonke abantu laba zibabo bagcinayo nangikhangela kona ama-green bomber kulama-eting kuzeamiseli kuzenyamasotsha laphana kulama ipolisi kulanda phana yibo kwase bakhona bona laba bakhona bazivele besetshenziswa sebayivele bebulala abantu kusitshela kubokuqeqe kusiyane nesikhathi lesiyana bafakwa nabana abantu bathi futhi babakhonsenze ukuthi banzima sebegijimela nje kuya ngokuthi igama le-MDC kawusiko lokhu kathi umsebenzi ngiyasebenzi ngoba hhayi sekulimela into eziningi kakhulu kudlawudlwanga elizweni lapha kuhlama ngakuthi
ye wena ubona kwakho ubona kani kumele kwenziweni ukuthi kuqedwe lokho
hayi bo bakithi ya fanele kumele kungenele nje umthetho oqinileyo amanye amazwe laphana
Is one of the people that I say to have been, you know, linked to this kind of mashurukus, but he has denied that he was ever linked to them, Marvelous. So it seems as if, you know, the most government officials are denying that they know the origins of these gangs, but the indications of that, you know, they originated from a certain part of the Midlands province, and that is Shurugwe district, so in gold mining areas, and that's why maybe they're called Mashurugwe.
Yes, tombotora mukana uno kuti tichingamidze vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tina Claudius Benala ari kuti Studio 7 ndifonereiwo please. Handina airtime. Ndirikudawo kutaura. Lynn Ashby ari kuti ndifonerei Divine Divanti Gomera. Abvaisa namba dzake hanzi ndifonerei. Courtney Mepi Courtney ari kuti Zanu hanzi Hans Smith very soon because ndofunga mina vabuda kutaura kuti vari kuti havasi kufara nezviri kuitwa nebato rezano. Kennedy Chiriga ari kuti ndifonerei Claudius Benala hanzi ndifonerei Eddie Damu ari kuti please call me. Courtney Mephi Courtney hanzi ndakambogara nawo mashurugi kwachiyadzwa nekukwekwe. Mashurugi vanhu vari boma nje havadi kungojairirwa chete. Saka uyu Courtney ari kuti iye kwari akambogara nawo mashurugwe aya. Gift Severa ari kuti ndifonerei Len Moore Paradzai and I'm watching you from Johannesburg. Courtney Mepi Courtney ari kuti please call me. Patrick Chidziva Mushe ari kuti ndiri kuno ku South Africa ndifonerei. Flex Luxmore Dasha ari kuti ndifonerei T-Boy Mahembe ari kuti ndifonerei achivhaisa namba dzake. Willard Majoni Manyanda ari kuti ko mashurugwe asvika kuHarare here. Lawson Lotto Shumba Magonda ari kuti mukoma heri. Mbuzo Mulalazi ari kuti ari pano. Tsanangurai Desire hanzi please call me. Hanzi na Elvis King Masuka Chanyuka hanzi call MDC yapinda papi panyaya yemashurugwi. Aiwa, mkoma wari kufunza nyaya ine kuti nasi taona mapurisa achishika pamuzinda we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachiti ivo vanga vakabata tsamba search warrant yekuti vanga wari kuda kuti vaone kuti pane mabemba here kana kuti mashete anova iwondo anoshandiswa nemashurugwi aya mukuita mabasa avo. Shadrick Magandiwani hanzi maswera sei vestudio. Aiwa, isu taswera yedu zvakanaka chose amene ikoko. Samantha Mugova hanzi I'm watching you ndiri kuno ku Botswana. Welcome to the program Samantha. Amene kuti kwamuri ikoko kwakamira sei uye zvese kutaura kwataita kuti kana paine vamwe vakambogara munzvimbo dzine mashurugwi aya pindai muchirongwa muchitiudza zvamakasangana nazvo kana paine ivo vamashurugwi vacho vari pano vachidawo kutaurawo pfungwa dzavo pindaiwo muchirongwa nyorai nhamba dzenyu tiwanikwe tichikufonerai tinzwe kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko asi vazhinji vari kuchema chema vachiti nyanya munzvimbo dzeHarare kunavo vabvunza tiri kunzwa kuti pane vamwe vakawanikwa vachisangana navo mashurugwi aya asi hatisati tanzwa zvedu kubva kune mapurisa kuti mapurisa ari kuti ndivo mashurugwe here kana kuti matsotsiwo zvavo aakungoshandisa mabhemba mukuita mabasa akaipa nyanya muHarare saka ndo zvimwe zvatichangoda kunge tichizoya ipo pana handiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare
urege mwana akadaiko achifamba murima makadai nezvibagei
Hello.
Yeah, hello, Peter Moyo. Unjani mo?
Having a conversation. We can take him off air.
Yes.
While
yes.
he sorts out, I think we were having a guest there, but I think he's also having a sidebar conversation. So while we sort ourselves out, maybe go ahead. And
yes, and my mic was muted, so I couldn't talk there. That's why I gave you those signs. So now, ngasikhangela ke udaba lwamashurugwe. Ye, kwenyanzana amashurugwe lawo kuthiwa adabuka khona ngale eshurugwe. Ishurugwe indawo lamabhanti atshiyeneyo agolide. Kwenziwa okutshiyeneyo nxa sikhangela sibili kuthiwa yi-gold belt ngesilungu. Idlula khona phana nje endaweni zaboshurugwe sithi phecelezi nje iyedlula ngale kwechegudu isuka lapho ke nxa sisiye emzansi ishaye phansi iziyefika khona ngale gwanda. So sizwile ke ukuthi egwanda lakho kwakwaganyulwa abantu khona ngale ke emgodini yalabo ke abagebhayo. Sizakwazi ukuthi njalo kulalabo abantu okuthiwa ngomakorokoza. Nxa sakhumbula ke ifilimu liyana kwakuthiwa ngomakorokoza ngabantu abagebha igolide bethenga bethengisela abantu ababaziyo. So ke bakhona abantu abanjalo lokho bekhona umakorokoza. Kodwa laba phela ayiso umakorokoza. Laba ngabahlupha omakorokoza. Abahluphi nje balo mntu phansi. Xa bengafika nje let's say khonapho egwanda ugebhe okugebhayo wemba wakubeka eceleni okuthiwa yisitofu sakho lesi ungakasicholi bakuthathela. Nxa bekuthathela khonapho bakutshela ukuthi awulamlomo thula bekuthathele kumbe ugayise bekumele lwenze konke lokhu babe sebethatha ke igolide elihluziweyo. Ukuthi balithengisela ubani akwaziwa. Kodwa ke uyaqhutshengelwa nje ukuthi kule ziphatha amandla zikarhulumente ezingabe ziphakathi ke lokhu sakudingisisa. Ye, nxa sesikhangela njalo urhulumente uyacelwa ukuthi ayenzele okuthiwa i-state of emergency alungise udaba lwabo mashurugwe. Ye, nxa sesikhangela futhi ngodaba lolu kungani i-MDC iyalandwa khona ngale ngamapholisa namhlanje besithi badinga amamachedi lento ezinjalo ezisetshenziswa ngamashurugwe wona lawo. I-MDC ithi lokhu yikuganga okwenziwa nguhulumente kamnangagwa. So ke sike sizwe ke ubaba uPeter Moyo ongukansela edolobheni leHarare. Baba Peter Moyo, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, litshona njani mntakati?
Hayi, sitshone kahle mntu omdala. Akusitshele ngesikhiwa sibili, what's happening concerning these mashurugwe gangs? What's going on in some parts of Harare?
You see, the problem of these so-called mashurugwe, sometimes I really doubt if they are from shurugwe. Because those who are saying it's mashurugwe, they try to say those people are coming from mashurugwe, from shurugwe. But everybody in this country, I think, is aware that when we were complaining about these Al-Shabaab guys in Kwekwe, we are telling the government that, please, what you are doing is like you are creating warlords in this country. And these people are going to give you a problem in the near future. And I think our fear today is for everybody to see. These people are terrorizing people, even thieves. Now they've joined, even if they are not makorokozas, just poor criminals. They've joined these people and they are taking their... their activities to town, where they know these people in town don't even know how makorokozas operate. I'll give you an example of what happened the day before yesterday in Kambuzuma.
Mm-hmm.
One guy who is a business person was robbed during the night, and it was a brutalized. He reported the fine to the police, but all the money was taken. These criminals are now going into the houses. This has happened almost three times now.
Mm-hmm.
In Lokinva, one incident happened where they came during the night, just around 2 a.m. And they rounded the house, beat everybody there, and said, where is the money? These people are just pure criminals. They've been breeding. They've been breeding criminals in this country. They started by trading these so-called border gates people. They beat people everywhere.
but we cannot do, we cannot prove.
Do you want a short sleeve or long sleeve?
Do you have any evidence that these are ZANU-PF trained people? You know, we need to have evidence here, Mr. Moya.
Look, well, who else can have this warlord in this country? The border case is trained by ZANU-PF, isn't it?
Mm-hmm.
I think it's for everybody. It's written on the, in the world. That is, ZANU-PF is the one which was training people. The border case were trained by ZANU-PF. Al-Shabaab was trained by ZANU-PF.
Thank you so much, and stay on the line. No, I catch up about Moyo. Ubambe khona becingweni sasilomlaleli.
Okay, Timbo, thola caller wedu ukuthanga. Hello, caller.
Yes, yes, Morisei Chitemave.
I watched what did you say what ananu yezwe muri kupi?
Murutaura na Elvis Masuka ndiri ku South Africa Cape Town.
Ehe, taura itinzi kumkoma.
Yeah, nga ngoda hedu taura nyaya ngo chiridza ku Zimbabwe nyaya mashurugwa.
Mhm.
Kuti hurumende yedu yeZimbabwe why isingatori nyaya serious because vanhu vari kurobhiwa every day kuZimbabwe nevanhu vari kuzviti mashurugwa.
Mhm.
You know, some of the people vari kurobha vanhu anonga asiri mashurugwa but vatove mhondi dzakungoshandise zita rekuti mashurugwa. But mapurisa, they are not even serious. Panyaya yacho iyoyo, awasiku investigator, awasiku atisi ya kuongwa. Maripote uti wanawarukusunga za kanyanya. But it's a shame to our government. It's a shame to Zimbabwe's public police.
Mm-hmm.
Because why itagungwa watu na asu wanga wakuno sewecha kumuzinda wa MDC. Varukusia vanhu varikufamba vachirobha vanhu but varikutinangananga kuenda kumuzinda werimwe bato zvari. So it's like nyaya yakutochinjwa kubva kumhondi dziri kukuvadza vanhu nokubira vanhu yakuchinjwa but yakuita kune zvematongerwo enyika. Zvinhu zvokuti zvinonyadzisa kunyika yedu yeZimbabwe. Zvinonyadzisa Zimbabwe nevatungamiri vayo. Havana gwara chairo chairo ronyaso kuti vanoda kutevedza gwara ripi because vanotaura nyaya yecorruption hapana vanosungwa. Now people are being robbed every day nemashurugu iwayaya but vari kudhaivheta nyaya yevanhu vari kurobha vanhu vakunosecha kumuzinda weMDC. What is that?
Saka pa dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi?
Isusu ndaikundaikwanisa kuwana mukana wekutaura nehurumende yavamunangagwa. Ndaivaudza kuti vamunangagwa dai mambonyatsa kutora vanhu veZimbabwe serious, dai manyatsa kuremekedzawo vanhu uye mapurisa ngaaite basa ravo asiyane nezvepolitiki. Mapurisa ngaarege kukomandwa nevanhu vari pamusoro vane zvigaro kuti itai so, itai so, itai so. Mapurisa ngaaite basa ravo. Zvinoita kuti varemekedzwe mangwana vakaonekwa. Kwete kuti mapurisa anopinda munyaya dzepolitics mangwana munhu anonzi mupurisa wakamuwana haumuremekedzi because kunyange paine vamwe vane hunhu mukati mavo havacharemekedzeki because vari kutumwa kuita zvinhu zvisiri izvi. Mapurisa ngaaite basa ravo rekubata mhondi. Kana ari weMDC atadza ngaasungwe. Kana ari weZANU-PF atadza ngaasungwe. Kana ari ani nani zvake atadza ngaasungwe. Kwete kuti mutemo unorerekere divi rimwe uchiratidza kuti wabva mumba maari. Hazviremekedzi nyika yedu izvozvo. Mapurisa ngaaite basa ravo asiyane nepolitiki. Ndokuti nyika inzi inyika vanhu vanova neconfidence kumapurisa even kugovernment yavo.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo muve nezuva rakanaka ende nhare dzenyu dzatinyatsonzwika zvakanaka chose.
Tinotenda hatiri kumuzinda wenetwork.
Aiwa hatazviona zvechokwadi uko mashurugwa haakoko. I think maybe let me ask Mr. Peter Moyo something. He said something very interesting. Va Peter Moyo. Vamaro okay hanzi tina vamaromo vari panhari asi ndichada kuzoenda kuna vamoyo. Hello vamaromo.
Hello, maskwira.
Aiwa taskwira. Tiri kutaura nemi muri kupi?
Muri kutaura neni ndiku budiro tu.
Kwa kamera sei kubuda zo.
Kubuda zikurumita kuruwaza. Nika ino ya oma peti mpichana. So tu aruma ya wala. Kaya wambuti mpichiro tiki. Please, please.
Saka panyai machurugwi kubuda zwa atu wa shikereo.
Kuno kwa wasatu wa shika so. Barimune zime zimpo. Like kwa edi kilifu kwa ndino bo gara. Kwa ndino gara. Waka shika.
Vanenge vachiita sei chimboti tsanangurirai nekuti vazhinji varapa vari kubvunza kuti vasvike here mumaguta taurai kuti makaona chii
kune kwakambopitika godhi kwaicherwa godhi vakasvika vachitorera vanhu godhi ravo nezvinhu zvavasacherwa vachidide vachirova vanhu nemabhemba avaya ndokusiya vaenda but vanopota vachidzoka kweikoko.
Saka pachavanenge vari kuda igorudhe rinenge raputika kunzvimbo inenge yaputika gorudhe.
Exactly, ndo zvavanenge vachida izvozvo. Vanenge vachitotora zvazvo zvevailend izvozvo. Asi ndinofunga kuti mamwe angonzi mashurugu havasi mashurugu vatongoo vanhuwo zvavo vangoitawo izvozvo zvoita kunge mashurugu.
Sei muri kudaro?
Because nyika yese inenge chimwezi mashurugu mashurugu vangabve eberi yekushurugwe kufamba Zimbabwe yese vachida vamwe vangotorwa advantage because kunotorera vamwe atichitoziva kuti dai uyu ndiwe eriya yakati but anenge akutoitawo kunge mushurugu.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi?
Iyi nyaya iyi kai zvimwe zvaakutoitika ka vakuru vacho vari kumusoro ikoko ndo vamwe vakutoshandisa vanhu vava vachindi kurobha vanhu vaya vanenge vachizviraramira nekucherera guridhi saka vanenge vava kuvashandisa kuti varobhe vavarobhe daindai wana mukana iwo daingoti tibwirei kuti tiplease tatambura iyo ndo vari raiti isisi tiri kutoononga sveshe nemuromo.
Aiwa mashoko makuku tuchaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Alright, hatinotenda nekuti tipedzei chirongwa.
Aiwa chirongwa ndechenyu musatye zuva nezuva dzoka ipo panotitaura chikurukura nekuti tinenge tichida kunyatsonzwa nekuti mazonyatsotsanangura imi zvakaitika kune nzvimbo yamakaenda uku kwamuri kutaura kuti kwakaputika gold. Ndozvimwe zvatinenge tichida kunzwa kuti vamwe vazivewo nekuti vamwe vari kuteerera pari zvino vari kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Ye siyabonga kakhulu ke mavila sithathe ubaba uMangayi ecingweni lapha. Mangayi, kunjani ecingweni kolapho?
Ngiyaphila baba, ninjani?
Siyaphila kakhulu. Ngaphi khonapho akutshela abantu? Ungaphi lapho khona khonapho?
Alo
baba Mangayi, uyangizwa kumba ungizwa?
Wena ngiyakuzwa clear.
Ye akutsho ukuthi wena ungaphi khonapho lapho khona?
Mina ngiseFort Jackson no.
Kunjani eFort Jackson kunapho?
Hayi, eFort Jackson kuright baba wami.
Abakugamuli ngeBemba?
Hayi, abakafiki. Siyabazwa bagcwele nje kwezinye indawo kodwa hayi lapho eFort Jackson abakafiki.
Bathini abantu nxa usizo bekhuluma ngkhonokho?
Ye, bathi ngokuyidenga baba, kuthithe ngokuyizichwalo ukukhona nje lidleni. Sokuba ilizwe lingela msebenzi, lendlala imbi. Ngokuyizichwalo okuhamba nje ithathela abantu izimali labogolide
la. Kodwa ukhanya sibili benza into emangalisayo ngoba bayagamula, bayagwaza, bayenza yonke into. Kambe nxa besenza njalo abantu bathini lapho ohlala khona khona?
Abantu sebethukile baba, abasakwazi ngoba anytime lathi singakwanisa ukuattackwa. Ngoba nxa kuthiwa abantu sebekhona ilizwe lonke, kutho ukuthi wonke umuntu sesihlezi sibesaba ukuthi loba nini lathi singa-attackwa. Njengoba singabantu abafuyileyo, singabantu abanezinto zethu, singabuya sizohlasela uzothwase bethatha inkomo bathathatha igolide.
Ye sizokuthiwa-ke efilabhuzi kwezinye indawo khona ngale sebethathela abantu impuphu nxa usiyagayisa bakumelela sibili beme ngamabhemba bakuthathela impuphu bakuthathela imali konke kambe khonapho kuthiwani akukaqalisi?
Hayi kuthe for Jackson bekungangasiki kodwa ngeke ngezwa idletshana sibili ngefilabhuzi neindaba oyikhulumayo
leyani
indawo phela layo igcwele eteketa so nxa bengafela ekugebheni kutho ithi sekufuze bayathakha abantu abalezinto zabo.
Kulobuzima
akunzima bukhona
kuyini ongakutshela uhulumente kumele enzeni?
Hayi uhulumende njengohulumende wabantu uhulumende kafaka umthetho oqinileyo. Amapolice asebenza umsebenzi wawo. Ukuthi nxa umuntu etholakala esenza okungaphandle komthetho ngabotshwe bakithi. And futhi mina ngokufisa kwami kungabi lamabheyili kulaba abantu abayenza into yobudlwangudlwangu. Babavalelwe bagwetshwe bayepika.
Hayi mangayi sibongele kakhulu ngathi yena kusasa ba.
Nami ngiyabonga kakhulu babawana.
Okay, he believes that anyone who commits any crime should be arrested. He says, you know, the government should be a government of the people, by the people. So they should do what they
for the people.
Yes. So they should do what they are supposed to do.
Regate mboenda kunava Peter Moyo, nukuti pane nyaya yavabata. Vamoyo, mungati sana nguroma, timimi pane dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa kuti kwakambotyiwa iwo machirungwa. Ndedzipi nzvimbo idzi marara?
Ya, nzvimbo idzi kukambozuma zvakaitika two times. Just last month and this month. Unokinzwa zvakaitika once. And it is recorded kuma police. So vanhu ava va ukanyatso ongorora chezvo chaizvo. Asangana ma criminal arimo mukati momumba vhadza gara dziripo. Saka you find kuti vanogona kunge vachitsedza nevashandi vagara varimo mukamba imomo. Vauudza kuti mari iri pakati because pavanoenda pacho vanonobuda nemari. Ende pacho pavakaenda pavakanotora mari yacho. Kuzina mari varikuzva kuti hakuna mari. Saka imbavha dzinotoziva kutoti zvakamira zvakadai, zvakamira zvakadai. Muno munyika munomu tine dambudziko rokuti izvo tinoita chinhu chimwe chichifunga kuti tinoita politics. Tisazivi kuti chinhu ichi mangwana chinozotinetsa tikatadza kuchicontrola ichi. Mukatarisa vanhu ivava vakatangana vakunzi vachirugwa naizvo hapana machirugwa vanopana munhu wechirugwa ari kwapa. Vanhu vakave kukwekwe. Isusu kombi yewa yewa koma na wedu tijenda kukongreze MDZ ugweru. Yaka baka robu kamu kwekwe mwia mwia. Baka enda kwa mangara upolisi wakatea upolisi ye. Baka ita tu kofa zi polisi wa mba vaizo zezo. Mama anisha baba yuwa. Raadu wa mapulisi anto zwati paka itika nishakati ndi nji.
Saka sei wasiri kusungwa mashurugwe.
Alala sungi no kutindela avo. Vano ziva kuti varutumwa nani, vano ziva mapurisa. Mukatarisa vanhu vari kuurawa iko zvino vachisungwa. Makorokoza anenge achitozvicherera ogoridhe vasina chavanotomboziwawo. Vanhu vanongoenda vonosvika vonochera goridhe. Vachera goridhe ndivo votourawa. Kuvhara kuti vachisiya mbavha chaidzo chaidzo dzinova ndivo dziri kuita zvinhu zvisiri izvo. So mukatinyatso kuzviongorora chaizvozvo makorokoza ari kufira mahara. Havana mhosva varenge vapara kwasi kuti vari kungopatanidzirwa ipapo kudzizvo vachirugwa nemabhemba vachirugwa nemabhemba ivo vanhu vachiwe mabhemba chavo chavo vachitsara
taona zvakare mapurisa achiuya pamuzinda webato renyu reMDC Harare pane zvamanzwa here nezvazoitika ipapo
ina handidi kutaura ndakamirira MDC nokuti spokesperson aripo anofanira kutaura nyaya idzodzo asi kana kuri kwokuti ndizvo zvinenge zvaitika vane vachitamisa kei unotsvaga mashurugwe kumdc anowanikwa kupi mashurugwe mumdc mdc zvafanana nokutuma jese satani kuti nda kuna jese unotora banga unoriwa nepi jese banga unoridii
aiwa
kana kuri kwokuti vaende handidi kuti apa ndiri kutaura ndakazvimirira kuhwadhi kwangu chese ndakamira sokuti ndimdc ndiri spokesperson wemdc bodo
aiwa pakanaka pakadaro Gibbs.
Yeah, thank you so much Mr. Peter Moyo. Can you stay on the line? We've got Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF and he has got something to say today on these Mashurugu gangs. So Mr. Gaule, good evening and welcome to the program.
Good evening my brother Gibbs and thank you for having me.
Now Mr. Gaule, we are told that ZANU-PF politicians, some of them have got a hand in these Mashurugu gangs. What's your reaction to that?
That my brother, that's nonsense. Let me say that. I'm sorry to say that. But you know what? These people, you know, they have a story to tell. They want to blame ZANU-PF, blame everything on ZANU-PF, blame our government on almost everything, blame our politicians. It's not. It's not. That's not right. Even then, I think people must learn to tell the truth and shun the devil. These are people, they are a group of people who have been working together for a long time, especially those in those mining areas, where they try and control those areas. And they are trying to create their own kingdom there. These are the people who are the perpetrators of these all these dirty things that are going on in these mushroom areas.
Mm-hmm. So they are not part of any ZANU-PF sphere of influence at all. Do you know exactly how they operate, Mr. Kaut?
No. I'm not well versed on how these people operate in those areas, since I'm not into this mine business. It is into this Makorokoza business, should I say. These Makorokoza, the way they do their things, you know, that disorder that is there, and the government is now coming in to put the things in order.
Yeah, so ngasikhangela baba Gawule amashurugwe lawa ngabantu okuthiwa badabuka eMidlands endaweni okuthiwa yishurugwe khona ngale ke siyakwazi ukuthi kuyembiwa igolide okunye okumangalisayo lembiwa ngabanye abantu abangamakorokoza kube khona labanye abalama-mining claims abo sibili aregistered ngaphansi kukahulumende kuthiwa sokusuka khonapho kwamemeteka kwayekhwekhwe kusuka ekhwekhwe kwayegwanda kusuka egwanda kwayeinsiza siyabona ukuthi balandela ibhanti leli legolide kodwa kuthiwa sebefikelele emadolobheni sebengani sebekwazi ukuthi uzibani uyothenga igolide uzibani kwenza lokhu lalokhu bareda betsha abantu bebagwaze bebagamule ngamabhemba langamahluka so ke nxa usubona ke udaba lolu khanye ngazani solumemetheka ilizwe lonke uhulumende kamnanga kwakumele enzeni lapha ngoba abantu abanye bayacela bathi ngcono kube ne-state of emergency njalo bacabangela ukuthi kwenziwa libandla lezanu-p f konke lokho ubona njani
hayi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla lezanu-p f izanu-p f ayila mashurugu izanu-p f ayila zigangi zenezo izigangi lezo zizalwe ngamakorokoza ile ndlela i-mining industry yekoromakorokoza ekadinga la oda ngayo abantu bezenzela nje umathanda but okuyinto lokhu yinto encane kakhulu abantu sebekukhulisa bethi ye kunje ngokuyinto okuncane lokhu sesikhangela nge-security yethu esila ezimbabwe ilizwe lethu yinto encane lokhu yinto okuphela ngensuku ezilutshwane kunoku nxa uhulumente ethi wazimisela ukuthi akuqede lokhu utshile upresident uthi yena okuyinto lokhu kumele kuqedwe mathinyane ngokuphangisa
kodwa kuyaphela yini
qedwa lokhu kuyashabalalisa izigangi lezi ziyabotshwa umthetho utshilo lo chief justice umalaba wathi yena kumele sibili imithetho ibe imithetho sibili ukuthi angakubanje ukuzinyamazana lokhu kujeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu
kodwa kangela phela sebesiye emahhofisini ne-MDC besithi badinga amamathetho nalawa uhulumende kalahleki khonapho kumbe amapolisa kukhanyazana atshaya iganga lapho
hatshi lokwana gibs kwesinye isikhathi singakukhangela yikuthi nje izinto zethu zezimbabwe ziyahlupha ngoba abantu basuka bangenisa umbangayo zombangazo entweni zonke kanti asikwehlukaniseni lokhu lento zombangazwe leziyizigangi njeyizikini ezinganani lezombangazwe
hayi
asikukhangeleni ngaleyo ndlela nxabe khona abafuna ukungenisa ezombangazwe hayi zindaba zabo
hayi siyakuza kakhulu sicela ubambe khonapho ungayikhatshana baba Gawule mavela sithiwa kusilo muntu la
Hello, caller. Hello.
Hello.
Vama swocha makadi.
Hello, sisimave.
Eh, tiri wadi makadi kwe
po. Makadi yo sisimave.
Aye watiri wadi. Tukto na neme mero kupi.
Ndiri kuno ku South Africa kumpumalanga.
Eh, taura itinzwe. Muruku inzwe iri mugango nasiri kumbotaura nenyaya yemashurugu yanesa.
Sisimave zvinhu zvemuzimbabwe kana takanatsokuzvitarisa so zvakutosiririsa nokuti tikada kutarisa nyaya yemashurugwi mashurugwi aya vari under ZANU-PF kubvira nokubvira tinongoziva kuti mamainzi ekunana shurugwi anomainiwa nemazanu-PF
Saka ukukuvharira vharira kumhanya vachindosecha mupapa MDC headquarters apa kuvharira madhiri ava vari kuita vanhu vezanupiefu ende tinovaziva vese zvavanenge vachiita bati kumunhu anenge aona zvavanoita vanovharira nokuda kuuraya sezvavari kuita zvachisima mapurisa vachiita sei mapurisa aya haasisiri kuti kwai mapurisa ehurumende mapurisa ezimbabwe aamapurisa ezanupiefu saka munonatso kuona kuti uori hwacho hutori sirias
sadai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii vamasocha
hurumende yedu iyi ndaiiudza kuti dai vamborega especially mapurisa dai vamborega mapurisa nemasoja variripo pakuchengetedza vana vezimbabwe izvezvizvi kufamba kwedu isusu vana vezimbabwe hakusisiri sefu muzimbabwe taakutotya nyange kuti tibvakati kumusha taakutotya nenyaya yemapurisa kutya mapurisa enyika anofanira kuprotekta isusu vana vezimbabwe vanotishungurudza vanoita sei vanorova vanhu vasina kana mhosva vanofunga vanhu vasina kana mhosva mukatarira kumajeri kwakazara vanhu vasina mhosva asi ivo vari kuita corruption vana purezidendi wedu nanachiwenga vangori furi vari kuita zvavanoda saka ndinoshaya kuti nyika ichasvika kupi dai ndaiwana mukana ndaiti dai vatinyarawo sevana vezimbabwe ivo vanhu vari furi izvezvi ndiri kufamba ndiri furi zvandinoda munyika isiri yangu asi nyika yangu ndichitofamba ndichitochira upenyu hwangu
mashurugwaya
ndevezanupiefu kumazwe mashurugu ndevezanupiefu tinozikana chero nani chero mwana chango zvako anoziva kuti mashurugu
tina vagaule vari pano vari kuti aya manyepo asi regei tipo vamwe mukana mukoma masocha tichadzoka zvakare kwamuri munguva inotevera regei tiende kuna mukoma vari panhare pari zvino hallo mukoma Clayton hallo kola
hallo ndiri kukunzwai ndiripo makasindai
taurai zita renyu handiti ndii manyora mukoma mukati imi vestudio hamufonei imi tinonyora manhamba zenyu maona mabva mafonerwa kanasi
ndaona mazuva acho awandisa kandingotiriotaurawo ndiri paclaudius genara ndiri kucape town zvinoi
aiwa taurai tinzwe nhasi zvabva zvauyawo kwenyu
nyaya iripo ndeyekuti inini chinondishandisa ndechekuti kana mashaurugwi achiita zvegoldi achiuraya vanhu saka zanupiefu inozokwanisa sei kutorana nemapurisa wachienda kumbc kunopecha zviri kupinda papi kupolitics zvinhu izvi kuti zvizobhenda kubva kuvanhu vegoldi zvinhu zvaakuenda kuheadquarters yembc handichanzwisisa kuti zviri kumesha papi nepolitics zvinhu zvachona izvi
aiwa mubvunzo wakanaka tina vagaule vari pano tichavabvunza taura henyu mazwi enyu ekupedzisira
mazwi angu kupedzisira ndoda kungokufarisai vashamariro vestudio 7 kuti ndakabvira kare ndichiteerera studio 7 kubvira paya pamavhoti a2018 kusvikana nhasi nechinoiteerera but hei tiri kutamba waya tiri kuno cape town
muri kubata mabasa api kucape
townzvekuti pakaipa
muri kuita mabasa api ikoko
tinodhraivha matraki kuno kubati taakudhraivha takabataura maoko manye nekuti uchitofamba unenge uchitoshandisa gurupu rewhatsapp rokuti munemutoudzana kuti mapurisa ari sei munzira zvakamira sei nekuti mapurisa achingona license vaburisa rerata rekumusha ri hazvii zvatodhakwa ipapo
vanokuitai sei
ukaburisa rerata rekumusha vakuda pemiti kana usina pemiti wakutoburuka moto vakutotora vanovharira kana uri remuno vanenge vachida zvinhu zvachona hazvina kungoburisa zita rekuti zimbabwe chete zvinhu zvatotanga kutodzako unotozodemba kuti dai ndichiri muzimbabweni zvangu
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve neweekend yakanaka
tinotinda tinongotiwo vanhu vezanupiefu dai vatinzwirawo tiite vakomana takura zvino taakusvitsa ma30 years tichingori kunze kuno kwesouth africa ane hama ukama chaio chaio nehama usisina kusimba nekuti hatichagare nadzo mwoyo chaio chaio watopera wehama nekuti makore acho awandisa tisina hama
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka
Yes, lo baba ke u Mendes ecingweni lapha baba Mendes kunjani? Mendes, uyangizwa ecingweni baba?
Uyalizwa.
Yey, ungaphi kona boke Mendes akusitshele phela baba.
Ngiseplant endaweni yempoyi.
Kunjani kona ngapho liyagepha in college kona?
Hayi ngapha bayagebha but hayi kade ngikashana nabo mina ngikho khona lapha abagebha khona.
Ye uza kugebhe vele?
Hayi azange ngihambe ngiyogebha but ngiyake ngihambe ngiyobabona.
Ye akusitshele sibili kula bantu laba kuthiwa ngamashurugwi lapha ngapho kume njani?
Ya ngapha banesikhathi sokuhlupha ngoba ma sebehlupha bona mase bekhipha bavele bahlupha abantu abaningi bahamba bexotshela abantu bebaxotsha bebasusa ezitendini zabo abanye bebagamula ngamahloka abanye bebawisela emgodini sebegqibelana emgodini yezinto ezifana lalezo nje.
Hey, so nxa besenza khonokho babekwenza njani bapho kulanda abantu bafike bethi yesukanini lapha elemba khona sebegamula abantu sebathathela izinto zabo into ezinjalo kuyabe kuvele kuyisiphunephune nje.
Bona abantu ma besuka ngokusoka bathi abantu babathathela indawo zabo lapho abasebenza khona. So ma bebathathela indawo zabo yikho-ke lapho sebebathusa sebehamba bebaxotsha bebanye bebagamula abanye babathisela emkhukhwini lapho abahlala khona. Abanye nje sebekobaleka nje abanye uthole bebeqandiwe babulawa nje khonapho eduzane.
Indawo lapho okhuluma ngayo ukuthi kuyenzakala khonokho ungaba yindawo enjani? Khona ngapha eplumpt usitshele amabizo nje ukuthi endaweni enje le ndaweni enje kuyenzakala.
Hayi ukuthi amagama akhona adingakabi wazi ngoba ngazi nje khona empowens mainly esempowens ukuthi bahlupha mpela ngoba lanxa sebeqalisile bayakwanisa nje ukungenela lasemizini eseduzane yani lana ngihamba ngibisise emzini imali yalela baligamula abanye babathisela ezindlini.
Kuyahlupha lokho eh?
Hayi khona kuyahlupha kakhulu.
Abantu bayithuke kanganani ngakhonokho?
Abantu babethukile sibile okujwaye ngempela ngoba abanye bagcina bebaleka emzini yabo basakwazi ukuthi behlala kubi phela abantu behamba becelisa izindawo nje emizini nje into ezifana nalezi.
Hayi siyabonga Mendes, isibongo bani umoyo?
Umoya.
Emoyo sibonge kakhulu ngathela kusasa ba.
Okay, ayibona.
Yeah, that is Mr. Mendes Moyo is in the Mpoings area in Plumtree district. So he's saying that you know this Mashuruku is been causing havoc
even in,
in a place called Mpoings mining area. He says when they get there they just displaced everybody that is mining in that area. So he says at times what they do is if you refuse to give them anything or leave your makeshift, you know, dwelling, they burn you inside there. So he says it's really terrible what these people are doing. So he says they even go to the villages and terrorize people and tell them to leave and then they occupy the houses and do whatever they want. So now, sizokuthake silo baba umbuso ecingweni. Baba umbuso, ungatsho kanjani?
Ngithekile, kunjani?
Hayi siyaphila, mntu omdala kunjani lapho khona khona?
Hayi, lapho engikhona hayi kuthuli.
Kungaphi, useshorogwe, kungaphi kwakhona?
Hayi, naseshorogwe.
Ye, kunjani eshorogwe?
Hayi, eshorogwe kuthulile zi.
Ye, ulapho, uduzana lapho kuhlala khona, ubaba ugawule phela indawo zakhe lezo. Anti waye ngusenator khona ngapha.
Ya, sishiyene nje ngidala kodwa asindawonye.
Hayi kuhleke. Khonapho ke abantu la othiwa ngamashurugwi kume njani khonapho baba Mbuso? Isibongobani ke njalo Mbuso?
Ichoma.
Ye, akutsho igolide ukuthi uhamba njani khonapho ngamashurugwi?
Hayi, lapho manje amazwi besingake angezwa lutho, hayi, angezwa lutho ngamashurugwi. Ngikongowazo khonapho nje lapho bahlipha khona, angikwazi ukuthi yakini. Laba bantu bathisha bezelela ngapho, yabona mina nangithi ngiyawakhangela. Ngiwukhangela sokuthi yabona ilizwe ngiyasela umthetho.
Kuyahlupha kungasela umthetho. Khaya ubaba Mbuso uJuma, ucingo lwakhe soluphelele khonapho. Baba Juma, lokhu kukhona ecingweni? Yeah, I think maybe his phone lost the battery or stuff like that. So what he's saying is that in Cholocho, he hasn't seen it much, you know, and he's near Kaula's place. So he says, you know, the problem is that when there's no rule of law, everybody does what he wants. So he says that's the issue here. So maybe we'll talk to
regaitimbo uchingamidza vari pano palive feed yedu paFacebook page yedu yeVOA. Shona tinokuchingamidzai uyezve tinokutendai kuti munotitsigira program neprogram. Feed Lamosi ari kuti zvakaoma. Henry Matanga ari kuti please call me now. Nyadari Stanley Abbott panamba dzake anzi tifonerei. Dennis Domboka ari kuti mashurugwe inenge yebato rezano PF. Pana Justice Kachepa top fan yedu anzi tete ndiridzirewo song ya Hosia Chipanga pfuma huru panyika aiwa tichazoridza ne Friday inotevera pachirongwa che Let's Talk pana panasi tiri kumbotaura zvemachirugwi. Ana Musananguro mubayiwa ari kuti vagaule pa munenge pamhanza pane hanzi handisi kufara nezvapuri kutaura. Disciple Gilson Madani ranzi vachamisa ngavauye kuchifundisi takavamirira zvepolitics zvavakona. Ameno apo. Garikai Chikore ari kuti ipapo murisei aiwa pano tiri wadi. Samantha Mugova ari kuti mashurugwi akaoma shuwa. Saka regai timboenda kuna vagaule. Vagaule vazhinji vari pano vari kuti mashurugwi aya ndebato renyu rezano PF. Munoti nazvo izvi?
Ndinoti manyepo. Manyepo okupedzisira. Andandambosangana nekuti vanhu vanongo create ma stories zvekuti magushurugu vanhu yezano PF chekuti ndakashata vanochiti ndichinhu chezano PF chinhu chakanaka ndechavo izvozvo zvakashata kudai. Inini sekuona kwangu mashurugwi vanhu zvinoda kuti mitemo yenyika nyika igadzirise nyaya dzemashurugwi vanhu ndongoti vanhu vasina vanhu vanofamba vechiita zvinhu zvavo zvougandanga zvinhu zvavo zvokubira vanhu zvinhu zvavo zvokuuraya vanhu vechiita zvirevo zvakashata kudaro hurumende yakatora mazano okugadzirisa nyika yedu inorunyararo nyika yedu inorunyararo zvichagadziriswa izvozvo purezidendi ataura kuti zvichagadziriswa nokukurumidza hatigoni kutati kunetsana nemashurugwi nede nyika yedu inorunyararo kudai ine security yakagama kwazvo kwazvo sezvatiri.
Aiwa mumbobata makadaro regai titore muteereri wedu.
Silo baba uRafael ecweni. Baba Rafael kunjani Ncube?
Ngiyaphila baba linjani?
Siyaphila Ncube. Ungabona apho Ncube?
Ngisitland.
Kunjani esitishini?
Hayi esitishini hayi kurayithi kodwa akomile izulu kalini manje.
Amashurugwi athini khona?
Amashurugwi vake vasvika nje abafana but hati vengavhele shurugwi kati vevhela esigudhini kati vehamba vephetha amapemba but vasevachiya navantu avakhona pavemba igolide sevenawo nalowo mkhuba wokuthwala amashokanyana nokungamabhemba behamba phakathi kwabantu kungafika ukuthi kumbe wena usuvumbulile lapho kule golide khona eliningi abebuye lamashoka wona lawo uganyelwane kulinyazwane sibili okunyokumangalisayo.
Singathi-ke abantu laba kade bevela esigodini bebekhuluma isihlobo bani?
Bebekhuluma iindimi zonke bekhuluma isishona abanye bebekhuluma isindebele.
Bebezithini sibili nxa bekhuluma ngento zelezo abazenzayo bathini ngakhonokho njalo bakuthatha ngaphi khonokho?
Vele abakhulumi lo muntu nxa sekufika isigaba esinjalo ngaphandle kokuhwabhela nje ukuthi isuka endaweni yonaleyo bona abasi befuna ukuthi besebenze kudle bona wena nxa okade khonapho okade kudlisa khona bakuxutsha kuphela kungaphikisana labo bakugamula.
Singathi-ke lapho okhuluma ngakho khona kungaphi indawo yakhona lapho kuganyulwa khona abantu?
kusempowins lapho engitsho khona khonapha kube kusempowins lapho kube kwenzakala khona ikakhulu kunyaka ophelileyo ngo-December 1 ka-2018 kwalima nabantu abaningi kakhulu ngo-2018 kathesi kusiya ngo-November lapha kade bekhona but hhayi kabasagamulanga muntu but bekhanya besenza ubudlwangudlwangu but hhayi kabagamulanga abantu
singathi-ke udaba lolu wena ubona zane lungamiswa njani
hhayi udaba lolu babadibele enzima ukuthi silumise ngoba abantu laba nxa sebefikile esigabeni zathola la mapholisa begoqa izandla bengayenzi lutho bezithulele kodwa bebakhangele behamba bephethe amabhemba lamahloka wona lawo amapholisa lawo bekhanye engani bayesaba ukuthi abantu laba engani kumbe ngabantu abalomnikazi ohlonitshwayo asazi ukuthi khona fana kuyabe uhamba njani ngoba kuyabe kunganakusacathi ukuthi ungathi ukuthi ngabantu abalomnikazi ohlonitshwayo kumbi kukhona bakusikabe kudlise ngale mapholiseni ngoba babe bephethe izimali ezizwayo ngoba bengafika lapho kule mali khona babe sebeyibo abaphatha imali ngobuningi bayo
hhayi-ke siyabonga kakhulu ngoba Rafael Ncube khona ngapha esithitshini ungadinelwa kusasa ba
hayi kulungile lami ngiyabonga
yes so that is Mr. Rafael Ncube is also referring to the Mpowings mining area is saying that so this is Mashuruku is once went there and totally terrorized everybody. And he says now the problem is that those people that were terrorized actually adopted that kind of culture and said, okay, we're going to arm ourselves. Mm-hmm. And when we spot somebody having a good mining camp and is getting good gold mm-hmm. from that place, they raid it using axes, bangas, and, you know, machetes and all those kind of things. So, he's tough.
Mm-hmm.
Maybe Mr. I think we'll still have Peter Moyo.
Peter Moyo, yeah. Peter Moyo, Muripo Ere, Muchi Terera, Shangash Ruta or Wane, Vangar Kufona, Nevamo, Tipeo Pungazin.
Ya, Diripo, Monona, Zatauruana, Munati, Matua, Gavuli, and Mel Matania. Zavari kutaura kutizo alavana wakile zani PF ina aliku bumirana nao pane panda bumirana nao kuti politics ya zivano ungo pinda pese pese nipa zisinga sando unge zipinda ina pwede no bumirana nao uskari uti kwa nangimbu uti kwa na usakumbula hini uti nilatie kwa na hapa etu zani tu zani ungo tuko kachana kula vantu wa umyu koko na umyu kazana ababula wa ofisi ni zani PF wabantu wataba sema El-Shabaab uyakwazi yini ukuthi khona El-Shabaab akayibotshwa ekwekwe yibo ababusayo ikwekwe yonke khanze umuntu akotshwe amapolisa ayabangababona bayazihlalela phansi bazithulele zwi ikhuluma into engiyaziyo ayikhona into engayaziyo so into ayikhulumayo leyo ukuthi kuthiwa khona asobantu bezanupf I think it's in the public domain. Even if you look at the social media, you will see provincial members from ZANU-PF addressing these so-called Bashirubis to beat up people. Hmm. Even if he tries to sugarcoat a chili, it will remain a chili. Or even to put a little stick on a frog, it will remain a frog. Nothing will change. ZANU-PF must admit that it has created a chaos in this country. And that they are the ones who are supposed to correct it. The only way to correct it is to tell them to stop, and they will stop today. But if they try to arrest people from other political parties, it's very unfortunate for such leadership.
Maybe we'll ask Mr. Gaule to just round off because our time is not on our side. Unfortunately, we don't have extra time. Mr. Gaule, you can respond.
Yes. All what I can say is that ZANU-PF is the ruling party, and ZANU-PF would want to see order, peace prevail in this country. These Mashurugis are not owned by ZANU-PF. They are not even near ZANU-PF. They are far away from ZANU-PF. These people are criminals. And the criminals and the law.
And but what about the allegation, Mr. Gaule? Mr. Gaule, unfortunately, time is not on our side. Unfortunately, so yes, we'll have to end it there.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Philip Gaule of ZANU-PF. And Mr. Peter Moyo, a Harare councillor, thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Have a lovely weekend.
I'm Marvelous Nklanganya, who is saying, please, on VOA, Shona, continue to share the live so others can also listen. You have a great weekend. Bye-bye.